Vachisvika chikumbiro chavo kuDare, gweta ravachamisa, advocate vane mpofu, vati mutongo weDare reHigh Court unofanira kusendekwa parutivi, vachitarisa basa rematare kusarudzira bato rezvematongerwo enyika utungamiriri. Vampofu vaudza Dare kuti komiti yepamusorosoro muMDC pakati pemacongress yeNational Council yakatora danho rekugadza vachamisa semutungamiriri weMDC, zvichitevera kufa kwevaimbi vamutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vampofu vati komiti iyi ndiyo ine masimba ekuita izvi, ndokusaka zvakaitwa, uye vati vachamisa navaElias Mudzuri vakagadzwa navatsvangirai sevatevedzeri vavo, nyangwe zvazvo paiva naMuzvare Tokozani Kupe, zvichiitwa vatsvangirai vachishandisa masimba avaive nawo ari mubumbiro reMDC. Zvataurwa navampofu zvatsinhirwa nemunyoro anoona nezvesarudzo muMDC yavachamisa vaJacob Mafume, avo vanga vari muDare.
Nyaya yatakuita kuno kuyava kutungana kwembudza. Vakupe vakaenda nerwendo rwavo, isusu navachamisa tikaenda negundurumwandira revanhu. Vanhu veruzhinji vanovaiva 2.6 million vakavhotera vachamisa. Vakupe vakavhoterawa nechipururu chevanhu zvinova ivo 50,000. Saka ndo zvatati tingotaurira koti kuti uyu ane rwendo rwaari kufamba achiinda nekokoko, isusu tine rwendo rwatiri kufamba rwokusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Ende ndo nyaya yatatichiudza vemadzitare kuti madzitare haakwanisi kutipa utungamiri. Utungamiri hunobva kuvanhu, ende vanhu vakatotipa utungamiri wava Nelson Chamisa.
Gweta riri kumirira Muzvare Kupe panyaya iyi valavhumo Madhuku vaudzawo Dare kuti pasi pebumbiro remitemo reMDC hazvikwanisike kuti pave nevatevedzeri vemutungamiriri webato vaviri kana vatatu, sezvo achiti bumbiro iri riri pachena kuti panofanira kunge paine mutevedzeri wemutungamiriri webato mumwe chete. VaMadhuku vati Muzvare Kupe ndivo vaifanira kufanobata chigaro chemutungamiriri weMDC pakamirirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekutsvaga mutungamiriri webato zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai. VaMadhuku vaenderera mberi vachiti kudomwa kwavachamisa navamudzuri kuti vave vatevedzeri vavatsvangirai kwaive kunze kwemutemo. Vaenderera mberi vachiti kudaidzirwa kwakaitwa musangano weNational Council wakagadza vachamisa semutungamiriri webato kwaiva kunze kwemutemo, sezvo vachiti bumbiro remitemo reMDC riri pachena kuti misangano yechimbi chimbi yekomiti iyi inokwanisa kushevedzerwa nemutungamiriri webato chete kana mutevedzeri wake.
Zvanga zvifanira zvaiya zvokuti vakupe ndo vanga vachifanira kuita mutungamiriri webato kubva pakafa vatsvangirai. Saka izvozvo hazvina kuitika, ndo zvaifanira kunge zvakaitika. Ndo zvanga zvakazi neHigh Court ngazvidi ngazviitike.
Zvichakadai, Dare reSupreme Court iro ranga riine vatongi vatatu vanoti vaPaddington Garwe, amai Antonia Guvava navaBharat Patel rati richazotora mutongo waro muzuva rarisina kutara. Nyaya iyi isati yapinda muDare, mapurisa anorwisa mhirizhonga ayo anga akapakatira zvombo arambidza vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi kupinda muDare ndokuvadzinga pamatare apa, izvo zvashorwa nemumwe wavatevedzeri vavachamisa amai Lynette Karenyi Kore.
Ndinoona sekuti munyika medu hamuchina mutemo. Hakuna koti inobvumidzwa munhu kuti apinde muDare. Matare mazhinji tinopinda vanhu vachibvumidzwa. Asi ndaona zviri zvekuti vanhu vada kutsvaga strategy yekuti vazame kuisa fee kuvanhu vedu, uye vanenge vane vanhu vavanofarira nevavasingafariri. Saka muonere wangu vari kuzviisa paspotlight kuratidza kunze kwenyika kuti munyika muno hamuchina kana rule of law. Ndo vaakutonga mutemo wamumaoko avo. Izvo zvitapedza koti vazere pano. You ask yourself kuti vanee vachidei? Zvoreva kuti isu taakutya here kuya kupinda mumatare? Isusu tinoti MDC, this is unfair and this is uncalled for.
Nyaya iyi yakaunzwa kumatare neimwe nhengo yeMDC yekugokwe vaElias Mashavire, avo vaiti vachamisa havana kusarudzwa kuti vatungamire bato zviri pachena, izvo zvakatambirwa neDare reHigh Court. Asi vachamisa vakazokwidza nyaya iyi kuDare reSupreme Court vachiti mutongo weDare reHigh Court unofanira kusendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.